mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 25 2020. Makateerera kustudio 7 mhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi matatu 513. Vatori venhau vaviri vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti mauto nemapurisa muHarare. Masangano anomirira varayiridzi anokumbira dare rezimhosva kuti rimise kumanikidzwa kwevabereki mukutsvakira vana vechikoro mamasiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi matatu 530 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vashanu vakabva kusouth africa vaine chirwere ichi nezuro. Uwandu hwevanhu vapora hwakwira kusvika pazana nemakumi maviri nematatu 123 kubva pamakumi matanhatu nemanomwe 64. Vanhu vafa vachiri vatanhatu. Hurumende yakati vanhu vambogara mudzimba kutanga musi wa30 kurume senzira yokumisa kupararira kwechirwere ichi, asi hurumende yave kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa ichipomerwa mhosva yokutyora kodzero dzevanhu panguva ino. Nezuro vamwe vatori venhau vaviri vanoti Leopold Munende naMunashe Chokodza vanova nhengo dzeYoung Journalist Association vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti mauto nemapurisa muHarare. Mauto ari kupota achivhara maguta achiti ari kutyira kuti vanhu vanozoratidzira. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kana mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi sezvo vange vasingadairi nharimbozha dzavo, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vachokodza.
So tanga tichibva kubasa mapast 6 to 7. So on our way tichisvika kuwarem park tichienda kumba tangosangana with a group of soldiers and police. Nubva vatiubvatirwa we try to explain to them kuti tikubva kubasa tima journalist vatitadza zvinzwisisa. Nubva vatirova vachitirwa nezvinhu zvakasiyana-siyana, mumwe nemboma, mumwe nematanda, whatever. A lot of stuff was used kuchirova.
Ipo pamanga muchirohwa nemasoja nemapurisa aya, pane chikonzero here changa chipiwa chekuti manga muchirowerwei chaizvo?
Chikonzero chavo chacho chekuti majournalist muonerewa havana imwe havanga vasina imwe nyaya yavo chaichaiyo yekuti zvoni vane nyaya chaichaiyo, but ungoti majournalist muonerewa ndokutotanga kurova vanhu even mazvi identify kudimana nayo.
Tiri kunzwa kuti makuvara, mungatudzwa kuti makuvara pai chaizvo uye muri kuendawo here kuchipatara pari zvino?
Ya, iko zvino tiri kuchipatara parirenyatwa, but tarohwa nzvimbo dzakasiyana-siyana, maoko, makumbo, zvese kumagadziko.
Mamangara nyaya iyi kumapurisa here uye mune magweta ari kukubatsira iwo here?
Enda kumapurisa ekuwari impact tidanoripota nyaya yedu sezvo kuri kwaitikira nyaya yacho. Zvinonzi mukwanise kumhangarira mamwe mapurisa panapa, munotonomamhangarira muri munotoenda kucentral munovamhangarira ikoko. Saka vangotipa tsamba yekuti tiende kunokwanisa kuti rapwe, saka izvinozvi tiri kumborapwa.
Mutori wenhau vaMunashe Chokodza vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Ma Masangano masere anomirira varairidzi aenda zvekare kumataro edzimosva achikumbira rubatsiro rwokumisa Zimbabwe Schools Examinations Council ZIMSEC pamwe chete nebazi rezvedzidzo jeprimary nesecondary kuti varambidzwe kumanikidza vabereki kuti vatsvakire vana vavo nevarairidzi mamaski ekudzivirira kutapurirwanwa kweutachiona hwecoronavirus. Munyori mukuru werimwe remasangano aya reATUS vaRobson Chere vati hurumende iri kuda kunzvenga zvayakaudzwa nedare redzimosva kuti igadhirise zvese zvinodikanwa panyaya yezveutano zvikoro zvisati zvavhurwa. Dare redzimosva rakapa ZIMSEC nebazi rezvedzidzo kusvika musi wa26 Chikunguru kuti vagadhirise nyaya dzezveutano hwevana nevarairidzi zvikoro zvisati zvavhurwa. Gurukota rezvedzidzo vaKane Matema havana kudayira nhare mbozha yavo pataidza kuvabata kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Isu takaendesa ZIMSEC pakutanga pamwe chete neministry kucourt tichitaura kuti zvikoro zvedu hazvisati zvasvika padanho rekunge zvichivhurwa nekuda kwedenda ratakatarisana naro, denda rekorona. Zvinongovhurwa chete mushure mekunge paitwa gadziriro dzakakwana, zvikoro zvaiswa gadziriro yekuti vana vatapurira nedenda iro varairidzi havatapurira nedenda iroro. Saka taisa nyaya yayo kumatare, pakava neutongi hwekuti kusvika musi wa26 July ZIMSEC inofanira kuzodzoka pamberi pedare yoratidza kuti zvinhu izvozvo zvese zvavapo, ndokuti mazamanishoni anga achinyorwa.
Saka chakanganisika pachii? Chii chakonzera kuti mumhanyire kumatare zvekare imwe nyaya yenyu isati yanzwikwa?
Pari zvino tikuona ZIMSEC ichityora mutongo pamwe chete neministiri, nekuti iko zvino iri kudai nzira kuti varairidzi vaungane pamwe chete nemahedhimasta. Zvobva zvanzi zvekare vabereki vange vachibhadhara mari dzekuti mamaski anga achigadzirwa. Zvinova zvakanga zvisina kunge zvataurwa mumutongo uwowo, ende haisi responsibility yekuti vabereki vange vachiburitsa mari dzavo vachiita kuti mamaski anga avaripo. Inyaya yekuti hurumende inofanira kuprovhaidha zvinhu izvozvo. Saka isisu tazoona zvakakosha kuti tibate zvekare magweta edu titi ZIMSEC iri kutyora zvatakawirirana pamurao uye zvakataurwa kudare. Ndosaka maona nhasi tazoti gweta redu ranyorera ZIMSEC pamwe chete neministiri yedu ichitaura kuti vari kutyora kodzero idzodzo, havafaniri kunge vachidaro panguva yakadai seizvi.
Ko, pane chakaipa here kana vabereki vachikwanisa kugadzirwa mamask aya kuti vachengetedze utano hwevana vavo?
Pana chakaipa kunge vabereki vachikwanisa kugadzira mamask aya kuti vange vachigadzira utano hwevana. Asi isu tiri kutaura tichiona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti vabereki vatiri kutaura iwavo vabereki vakatokundikana kuti mari dzinge dziripo dzezvikoro. Saka kuti tizovaremedze zvekare kuti vange vachibhadhara dzimwe mari dzekuti vagadzirise mamaski panguva iyo yatiri kuti vazhinji wese wavabereki isu tinomirira varairidzi nedzidzo yekumaruwa. Vabereki vekumaruwa vanototambudzika kuti vange vachiwana chouviri, vana vanoswera nenzara kuzvikoro, vanenge vachiswerera mangai ndokunge atowanika mangai achone, nekuti munyika hamuna kumira zvakanaka panyaya dzeupfumi, mari iri kunetsa kuwana. Saka inyaya yekuti hurumende ndo inofanira kunge ichiprovhaidha zvakanyorwa mubumbiro redu remutemo. Saka isu hatifaniri kunge tichiita kunge tisiri kuzviona kana kuti tiite kunge toignora nyaya iyoyo, nekuti vabereki panguva inoyi vakatoomerwawo. Hurumende inofanira kushowa responsibility yayo yoprovhaidha mamaski, nekuti ndozvayakapledja even kukoti nemagweta acho akauya akamirira ZIMSEC neministry, ndozvavakapledja kukoti kuti vachange vachiona kuti zvinhu zvese zvavawepo. Saka kuti tiremedze vabereki vari kutokundikana panguva ino yekuti ivo pache zvavo hazvitsvagire mamaski vozotsvagira wana, izvozvo mutoro mukuru, ende ndo patinozouya otomira toti aiwa, isu nyaya yedzidzo inyaya yakakosha, asi upenyu hwakakosha zvekare. Saka tochengetedza vana wedu, tochengetedza varairidzi wedu panguva imwe chete iyoyo, zvekare vabereki chouviri wavo tichinge tichizvichengetedza.
Avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunhare kuHarare nestudio 7. mitengo ya zvinhu zvakawanda munyika yakakwira nechitatu nezvikamu zvinodarika zana kubva muzana izvo zvakashamisa vanhu vakawanda. Zvinhu zvakanyanya kukwira mitengo yazvo zvinosanganisira mafuta ekufambisa dzimotikari, zvekudya zvinoshanganisira chingwa, nyama nezvimwe, uye zvizhinji zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kukwira kwemitengo uku hakuchafambirana nemihoro iri kutambirwa nevashandi vakawanda. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye ichishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwira kwemitengo uku kwakanyanya kukodzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika, zvikuru sei mushure mokuparurwa kwemusika wemari yekunze nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura mukurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kukwira kwezvinhu kwatiri kuona muzvitoro kuri kukonzereswa nekuderera kwemari yemuno tichienzanisa nemari yekunedzimwe nyika. Zimbabwe dollar depreciation yaitika mazuva achangopfuura aya, uyo zvakare weReserve Bank wakaparura foreign exchange auction system yakureva kuti foreign exchange inenge yakutengeswa paauction, vanhu vachibhidha kuti vakwanise kunge vachiwana foreign exchange. Ende zuro takaona kuti Zimbabwe official exchange rate yakatodererwa zvakanyanya ichibva pa 25 Zimbabwe dollar ichisvika pa about 57 Zimbabwe dollar. Saka izvozvo kuderera kweexchange rate kunoaffecta mitengo yezvinhu. In fact, hurumende kaibve yatokwidza mutengo wemafuta after adjustment yeexchange rate yatakaona yakaitika nezuro. Ende kukwira kwemafuta kunoaffecta mitengo yezvinhu zvese across the economy, nekuti mafuta anokosha, anoshandiswa muindastry, anoshandiswa mumasevhisi, vanhu vanenge vachida kufamba. Saka zvine yatinoti domino effect. Of course Zimbabwe tatagara mitengo yedu yapamusorosoro yatinoti muchirungu chronic high inflation, but kutarisira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichitikwirewo, especially apo hurumende yakataura kuti ichange ichiwedzera vashandi vavo mihoro yavo ne 50%, uye vari kuvapawo zvakare $75 COVID allowance.
Iko kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu uku, Dr. Chitambara, kuri kuenderanawo here nekukwira kuri kuita mihoro yevashandi?
Hazvisi kuenzanirana nekukwira kuri kuita mihoro yevanhu. Ende dambudziko racho ravanyanya kukonzereswa zvakare nenyaya yecovid yatinayo iyi. Upfumi hwenyika huri kuderera gore rino, World Bank wakatotiudza iwo kuti iro gore rino iri ikonomi yedu ichaderera neminus 10%. Kuderera kuri kuita upfumi, mani supply iri kukwira, mitengo yezvinhu iri kukwira, mitengo yefuel yakwira. Saka izvozvo zvinoita kuti zvinhu zvisagadzikane munyika tichitarisa kukwira kunenge kuchiita maprices. Saka ndinge ndodambudziko ratinaro going forward, kuti tichamboramba tichiona mitengo yezvinhu ichikwira nenyaya yekuti pane mapuresha ekuti mani supply iiwedzerwe, uyewo zvakare mafuta totarisa kuti arikuramba achikwira, zvichidhipenda nemafambiro anenge achiita exchange rate pa foreign exchange auction system.
Asi chii chiri kuita kuti mutengo wemafuta ukwire zvakanyanya kudai, Dr. Chitambara?
Kukwira kwemutengo wemafuta kwakonzereswa nekuderera kwakaita mari yemuno tichienzanisa nemari yekunze pa foreign exchange auction system. Saka wezera wabva wangotorawo mukana iwoyo kuadjusta maprize efuel esvondo rino. Hongu zvinoshamisa kuti panguva iyo mitengo yemafuta pasi rose yanga ichiderera muno ari kutokwira. Hatiri rimwe dambudziko ratinaro muno nderekuti tine malevhi, mafees, mateks atinoisa pamafuta ari pamusorosoro.
Pane vari kunyunyutawo nenyaya yekusanganiswa kwemafuta anobva munzimbe kana ethanol nemafuta ari kutengwa achipindwa munyika kubva kunze, inganzi muchirungu blending. Vamwe vari kuti izvozvo ndo zvirikuita kuti mutengo wemafuta uzonyanya kukwira. Imi munoti?
Kwirana nevari kutaura kuti hurumende yakasiya urongwa hwekusanganisa peturo mafuta anobva munzimbe
mutengo uno dera icho kwa dicho zvine kuti pamutengo yakaparwa nezuro tokora kuti cost yeethanol ine chikamu chakakurisisa patopa cost yefuel yemuZimbabwe saka vakasiya zveblending zvinogona kuita kuti mutengo wemafuta unge uchiderera
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Daily News mune nyaya inoti mutauriri weparamende wa Jacob Mugenda vambomisa kupinda muparamende mumiri wenoten muparamende vatemba Mliswa vachiti vange vasingazvibati nenzira inotarisirwa. Zimlife.com ine mashoko emukuru wemauto va Philip Valerius Vanda vachishora vamwe vakuru mubato reZANU-PF vavasina kudoma nemazita vachiti vari kuita zveuori. Munewsday mune nyaya inoti vashandi zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vepachipatara chemupindo vakanzi vambogara kudzimba dzavo vasingasangani nevanhu mushure mumwe mukoti awanikwa aine coronavirus mwedzi wapfuura havasati vadzoka kubasa nazvino. Izvi zvazivikanwa panguva iyo vamwe vana mukoti gumi nevatatu vepachipatara ichi vachinzi vabatwa nechirwere ichi mazuva mashomanana apfuura. NewZimbabwe.com inoti mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni vakurudzira hurumende kuti isunungure madzimai eMDC matatu ari mujeri mushure mokurambirwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Mukroniko mune nyaya pamusoro pevashandi vana vemuzinda weZimbabwe kana kuti embassy muSouth Africa vakabatwa necoronavirus izvo zvakonzera kuvharwa kweembassy kwemazuva gumi nemasere. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vashamarari veStudio 7 makadii mose ndinokutendai zvakuru nenhau dzamunotipa dzinotaura chokwadi dzinenge dzisina rutirwa dzinenge dzakamirira dzakarerekera ndinotenda zvakanyanya ndichikufarisai mose nebasa ramunobata tingafarwo chaizvo mukaburitso audio yangu inini mubvunzo wangu wanga uri pako inini mubvunzo wangu uri kuti kove machechi emuZimbabwe vari kupiko vakanyararireiko kuwesa anonzi mudzimai kunyange dai pane vari vebato riri kutonga iye zvinoizvi reZANU-PF vakanyarara ana Johana Mumombe vachishungurudzwa ko vanomirira kodzero dzevanhukadzi vari kupiko muZimbabwe vakanyararirei kutarisa here kuti munhu uyu abuda mumba ipi ko vegirl child vanomirira vanasikana kukodzero dzevanasikana dziri kuchengetedzwa here ko vanhukadzi tichachemera kupi tinotaura kupi kana ukataura chokwadi woshungurudzwa kuti wanyepa ini ndiri kunzwa kurwadziwa zvakanyanya nezvakaitika kuna naJohana Mamombe nezviri kuitika kwavari hongu COVID iriko hongu vakaratidzira asi ndo mhosva yavanganyanya kubva vanzi imhosva yabva ita kuti vabva vaita kunge vaba here ingava zhinja ana Tokozani Kupe ana Douglas Monzora vari kungofamba havasi kusungo vari kungoita musangano vachiungana havana zvavari kuitwa kwaana Johana Mamombe vanyanyoita zvakaita sei zvokusvika kuti hama dzavo dziri kurambidzwa kuti vavape zvekudya ko vanomirira kodzero dzevanhu timirirewo vanomirira vanhukadzi madi kumirewo nevasikana zvinorwadza ndini chiera ndiri kuSouth Africa.
Pamusoro vasauti vateereri veStudio 7 nevabiki vechirongwa veStudio 7 tokutenda chose nekutipa nyuzi idzi tinozvipa kutenda chose kuti tizive kuti chii chiri kuitika. Ini ndiripo pangu pakutaura nhau iri yandiri kunzwa muchiti pakurira yekuti izvo nguva vanhu vachipoya pamaborders vasingadi kupinda nepamagedhi ya hatingapindire pamagedhi tinototi titojamba tisenerere tigonosvika kunzimba dzedu nokuti izvo na uya cho inetiwa ni government ya cho yakati woreya inakunaka vanoda choko mhomwe kuti ini ndibude mai ndine mari dzangu ndine zvandinazvo ndabandaka chena ndisina kana COVID-19 ndakatochena kuno kubva ku South Africa ndogariswa mune vanhu vane COVID-19 kana mune mazai akasiwa COVID-19 ndobatirwa ndirimo handingafari nazvo ndinotopoya kuti ndiende kubva kwangu ndakanaka ndosaka vanhu vachitiza.
Makadi vachamarare Studio 7 matsigiri vese vanotera Studio 7 nyaya yemasoja nemapurisa ezanupiefu munyika iyi ichatishatira hasha dzavo idzi dzada tobvaida tomboendeswa kuhondo shaiko vanoparara una naDRC nosaka tikabvoze pfungwa dzavo dzingori dzehondo anongoona hondo pese pese vana veZimbabwe saka bheta vamboenda kuhondo anorwa hondo.
Pastudio 7 apo makadini aiwa tinotenda nechirongwa chamunotipakurira. Ini ndinongoda kupa muono wangu kubato reMTC raChamisa. Dai vaChamisa vangonyuzirina vambozvininipisa zvidiki zvishoma vangoteedzera iyo constitution yeMDC vadzoka vabatana nevamwe. Tinoziziva kuti yeChamisa ndiyaane mavhoti akawanda ndiyaane vanhu vakawanda kunyangwe akabatana nanakupi akadzokera akabatana nanakupi paanongokondesa anongohwina Chamisa ngaasache pachinzvimbo chokuti MDC inhingiriki neiive nenguva yakareba vachingorwisana pache zvavo pachinzvimbo chokuti varwisane neZANU-PF ngavamire vamborwisana neZANU-PF uko kurwa kwogouya kumashure nekuti naizvozvi mukatarisa hakusisina munhu asiri kuziva huwo rwuri muZANU-PF. Saka ndinongokurudzira Chamisa kuti dai adzokera atedzera constitution yacho yeMDC ari kunze akachamba ngaatedzere zvinhu zvifamba zvakanaka.
Masora seiko paStudio 7 inini ndinobvuma kuti munhu anonzi Chamisa anonzi murume pane vamwe varume unogona kuramba akamira pachokwadi nyange uri 1 unogona kumira pachokwadi ugoremira vanhu 50 uri 1. Look at what is happening now. ZANU-PF iri kubwisa Chamisa in all ways ichishandisa even vamwe vanhu vaaishanda navo asi ari kumukonewa iye anongoramba akangomira pachokwadi chekuti sarudzo dzakabirigwa ende vachitokuzwa kuti isu tasizodzokera kumazure zvavo zvokuti vanotirova zvokuti vanosunga vanoti tida kuti tiharvest house tomuburitsira maMPs asi hondo haimisivi kana izvozvo hondo yekuti vanhu vasungukei nongoramba ichingogwiwa ende iwo mapuraizi ainda achikwira achidhorana achiruza value gwendo kuno vachadzidza namunangagwavo vachadzidza chaicho chokwadi ivona vanomugwisa nekumakoti masoja mapurisa everyone is fighting Chamisa except his own supporters and his own subordinates munhu wese ari kugwisa Chamisa but Chamisa pazva mumwe muita guys.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemhuri yavo vari kuedza kumisa kubudiswa kwebhuku rakanyorwa nemwanasikana wamukoma wavaTrump Mary Trump. Bhuku iri rinonzi rinotaura zvakawanda zvisingafadze vaTrump. Bepanhau reNew York Times rinoti munin'ina wavaTrump Robert Trump vakaenda kumatare edzimhosva vachikumbira kuti dare rimbomisa kuburitswa kwebhuku iri. Gweta ravaMary Trump vaTed Boutros vanoti vaTrump nedzimwe nhengo dzemhuri dzinoda kuti bhuku iri risabuda nekuti rinotaura zvakawanda zvechokwadi izvo zvisingadiwe navaTrump kuti zvibudiswe pachena. VaBoutros vanoti zviri kuitwa navaTrump mukuedza kumisa kubudiswa kwebhuku iri hazvisi pamutemo. Pakashaya baba vaMary Trump pakaita mutauro mukuru zvinonzi zvakabva mukuedza kwavaTrump kunyima Mary Trump nehazvanzi yake mari nezvimwe zvenhaka. Boboto iri rakazopedzwa mumatare edzimhosva. VaTrump vanoti Mary Trump haafanirwi kunyora bhuku sezvo vakanyorerana chibvumirano kuti asabudisa zvemumhuri yavo pachena. Bhuku raMary Trump iro rinonzi Too Much and Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Men, rinotarisirwa kubudiswa mwedzi unouya musi wa28 Chikunguru. Kambani iri kudhinda bhuku iri yeSimon and Schuster inoti bhuku iri rinorondedzera zvinhu zvizhinji uye riri kubva kumunhu anoziva paDonald Trump zvakadzika uye richitaura pamusoro pezvimwe zvisina kufanira zvakaitwa nemhuri iyi. Simon and Schuster ndiyo kambani yakabudisa rimwe zvebhuku rakaedzwa kubiswa navaTrump rakanyorwa nevaimbo vachipanga mazano chavo vaJohn Bolton.
Military
kanobva kuna Ja Praise. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi matatu 530. Vatori venhau vaviri vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti mauto nemapurisa muHarare. Masangano anomirira varaidzi anokumbira dare redzimhosva kuti rimise kumanikidzwa kwevabereki mukutsvakira vana vechikoro mamasiki. tashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi iva inesu zvakare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.